A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from The Voice of America on Friday, December 23rd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we want to talk about your Christmas and New Year holidays.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065, 13860 and 15460 kilohertz shortwave from Monday to Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com and www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about your Christmas and, of course, New Year holidays.
Christmas here is a legacy left by Europeans, but it is one Zimbabweans have embraced wholeheartedly, whether as a religious celebration or simply as a festive holiday.
But of course, for most Zimbabweans this year, the economic collapse of what once was a regional basket and food exporter has left millions dependent on international handouts. Christmas for many is looking bleak since there is no cash, and many workers, Gibbs, have also actually not been paid.
So if people want to reach us right now, let's give them our number. Here is the number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. And please note that we are live streaming right now on our Facebook pages, so you can actually post a message there so that we can read your message right now. So, meanwhile, Merry Christmas.
Onguka hamawadiwa nasi, tadauti munge mchiti fonera, muchikwazisa hamba nesha mwari, mchitu zauti pa Christmas hapa, murukuenda kupi mne muruku basaere, chero kwa muri, mungawe muruku South Africa, ku Afghanistan, ku DRC, Botswana, Mozambique, kwese iko kwa makasunungu kakuti munge mchiti fonera, tinenge tichinzwa mimanzi, tichikwazisa hama nesha mwari, Egypt.
Ye, lingali chona njana pelikona kunanga poke yemakaya, tina hapa siya pila sivini. So lamta njake kukua nge kisimusi, mfunu li kalela ngiti kisimusi kona hapa la pelikona. So kumele ni tumezele ila kupela. So mwaba li kalele. Andi kisimusi veli hapa njano. Sipinde futi le New Year, sipinde siti libe le New Year enche kakulu ku 2017. Singa zutuza li letelani, kuta silifisela kwenko kuhle. So ke okwa manje, esikela likuwenze kuti listumezele imlaye zelo yenu, kumbe lisifonele kuna manje ku 001-202-619-2077. Likangele futhi lokuthi senza lokuthi ayi live streaming kuma Facebook etu VOA Studio 7, VOA Shona le VOA Ndebele. Ye, tisilandele khonapho ke faka umlayezelo wakho sixoxene asichoveke mfowethu.
Of course, meanwhile let's have some music, Gibbs.
Yes, sizacela ke music nxa kulo music is cha ke mfowethu sponto kutwana. Yeah, Africa pambanani sibili ngukuxpan lapho yaisha sibili ukuthi Africa come together, you know.
So very important, yeah, very important message of unity.
Yeah, it's got cool this time it got careful. Like smooth. Yes, labo sebesithubenzeleke umlayizelo oqala ngutalents moyo uthi ngibulisa amajida ami asegoli uThemba lo Nathaniel. Ingoma ngicela uthiketi. Uzomthinga uthiketi boy. So uthiketi that job 14 minutes.
Thembo.
Something as bone. Uzobuya ke umthuli Sidube yebo umthembo uThemba lapho khona khona ngapho. Uthi ngiqala ngani basakazi ngiyalibingelela. So ubingelela thina. So bese sithi ke bese ngisiya ke ekhaya eMatopo. Ngibingelela izihlobo zami zonke labazali bami esigabeni sasemajayimbe. Yimi umthuli Sidayika Dayisaka Dube. Ingoma ngicela indolwane sounds. So uyayithanda indolwane sibili. Sizobuya njalo lo Ishmael Moyo uthi ngibonga kini lonke ke basakazi. Ngibona ngazani liyenza kuhle khona ngapha ku Studio 7. It's actually praising us saying we're doing a good job. So yeah, kunjalo ke ama messages wona love wethu.
Onguka hama wadiwa makasununguka kuti iko zvino ndomukana wenyu munge muchitifonera muchikwazisa hama reshamwari nekutudza kuti munenge muri kupi pazoro rekisimusi. Namba dzedu semazuva ose 001-202-619-2077. Tifonerei namba dzedu zvakare 001-202-619-2077.
Gibbs. Yeah, this phone is going to manage. This phone is going to be a Zulu. This phone is going to be a phone. 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 Yeah, so okay, we're going to put a message to the phone. We're going to John. Yeah, John, we're going to be a phone. We're going to be a phone. Yeah, so we're going to be a John. We're going to be a phone. Ngazithunga bonke kwanda kona lapho kumse machecheni kumbe pass kona le kwanda reserve kumbe manama kumbe ngapingapi ikafuse kumbe you know indawo zinyane kona lapho ke kwanda siyakubingelela lawe kona lapho siyabonga solo bani kona
singethi nemutereri our very first caller ndiva Matanga makadi va Matanga nhari ya va Matanga inenge yabva yati netse yasi va tereri nare dzinombonetsa pano neapo asi musarase mbereko nekufirwa rambai muchiedza kunge muchitifonera kuti munge muchitaura nesu nekwazawo hama neshamwari Gibbs.
Yebo kambeke lingakhohlwa sibili kuti sisonge kona pa lamhlanje sikhuluma ngeChristmas phela blessing. ChristMas kudala wawuthengelwa ibrugwe nje elikhakhe elimfitshane kumbe le yembe yangkhona kodwa ayine sibili umqolo uthi cha cha uyabona. So kadesa ngazi kuti
kuzora Vaseline which pay.
Yeah, I Vaseline the papa. Then ekuseni kwangkhona khona apa. Akuna kuti shine comic was 5. Is it D? Tiya ngkhona jile uyabona. So ngazi kuti lokho kusenziwa kuba kusenziwa asazi khona apa boy.
Oh, we need well. Let's have some more music Gibbs.
Takangodaro. Bavano tagwa kumba, isusu adirare patieni, bavano famba ne put, isusu dino famba na Jesu. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atiregeri, kwita mweke. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atiregeri, kwita mweke. Vege torango daira. Tagasia, kwedu kwa tino ziva, atinongo mira mira, atijito dae zira. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atirege, kwita mweke. Tagango daro, tagazwaro, tagango daro, atirege, kwita mweke. Tino ziro vanguma, kunyangwe tirisa papeni. Bavano rara na 6, isusu tinorara na 10. Bavano tagwa kumba, isusu hadirare pa 10. Bavano famba ne put, isusu.
tuzu dino famba na Jesu. Tagango daro, taga zwaro, tagango daro, atirege, kuita mwege. Tagango daro.
Kambo ako Gibbs kubakuna kila ti kanonzi takango daro. Kubakuna na mgetwa.
Yeah.
You know that they will never change.
Kambo na mestungi za kumbembare la pano ya wana.
Yes. Kwa kokoba.
Kema kwekwe ya wana nazakule makwekwe. Uthi ngesika se Christmas yawa sasenza place.
Yeah.
Wa keep radio yangini ufake mnyango.
Yeah.
Wesu vuli kumba kumba labani.
Yeah.
Umunye abevumile lakhe ngalo buye ninge. Ti shayingo mazelo eh. Ti compete. Oh go mnandi phela kutani. You never used to do that.
Oh we used to.
Yeah.
Says Rutorona gives up a tenner kuti munhu wese ari kuburitsa radio yake panze.
Yeah.
Muchirova ndomazuva airova vana dindindi full time. Vana skuza.
Yeah, also one skuza waloli.
Yeah, vana maji.
Yeah,
uchipulitsa speaker yako panza hapa, motanga kurova ngoma sengoma.
Yeah. Kiti tende futi lize kangle pezuri.
Ayo, tende futi yanga ere wanu wane maari kana. Ayi, kakarua sandak.
Yabi povo gile pambili nga.
Kana wati, kunengu ele tsoka wale kusina puzi.
Kacho kabeba, ya, kujali.
Ongu wa tereri, maka sununguka, kuti mge mchi fona, kuti tinge tichi taura, nezwe Kisimusu hongo namba ziri kuti netsei asi Musa ore moyo. Zaya kuti foni rapa 001-202-619-2077. Tinozo kura shakare 202-619-2077. Ndo namba ziri kufona munga wapa Bite Bridge bota posta hapo mchienda kumba Injiva.
Ya injiva.
Injiva kai.
Aha.
Yeah.
Injiva zikuwa langale pela zikuwa sepa Bite Bridge.
Yeah.
Zia pabeka uzo mara. Mara sembu hili. So nga kubo injiva. So kumele kutuwa injiva la hili.
Yeah.
Aso zupo kukwete li injiva. Ya kuona. Ya kuona.
Yeah.
So baato ni injiva. Ngase zibu yele zinengi. Nasi ikarate ya problem.
Yeah.
Zia pelela imali. Ngase pelela imali zinye. Uzo tuwa nyokibela ngomso.
Yeah.
Kutu zaibona 3 weeks ilo kikwe. Yeah. Diga katimali pele. Kuna hapo ke injiva batoto. Kwa katimali. Kumbule kutu ya vuela putu ye koli. Yesha ipiki na fochole, kunjalwa.
Yeah, huku.
Yeah.
Kalabazo, kera kwete kuti. Mwazo kocha. Mwazo kocha barie soka kwa hotu. Mwazo kukira ibazo. Wawo.
Wala wawo, bara, ya wwele.
Wala wazo kira wawo, kuti ajira barie mbasi. Huku, hapa wani wa nasi, tunakuti tiket chitandara nemi, tichi riza mumanzi. Nari ziri kuti netsei netsei asi. Musa ore moyo wa tereri rambai zwenye mchiedza pane wamu wa yedza tina wamu garate magadi wamu garate
magadiwa
ai wati ripo muri kupi
magadiwa
muri kupi muri kupi
ndiri kuma tondera wesi kwa chuota.
Oh, pachi hota hapa.
Hey.
Ah, pa marundi, raka ndo pa marai nipangwa.
Oh. Kukulira.
Anditi, saka tiudze hii tinzwe kuti zvaka mira sei pa zorore kisimuzi.
Wajiwazi kuru sana kuti akisata mbotamba Christmas ya kaja panka seyo iku baku kura kwangu kwese kwanda kaita damu na abati pero andina kubozona za kapana aneze gorerino ii nariyato chaye kutiba ati tukuta za kubata mashofi zuni ziko iku tituwane marebe na urochenga zini kumashofi ya atina kia wakututeja seyo upeni wakaja panka seyo iku.
Saka chiri kuita kuti mari ishaika pakuti manga musati mabhadharwa here kana kuti mari haiko kumabhengi.
Mari yatoka kana ukaenda kunotora mari yatari yatari kukwana kuti utende.
Saka zvataa chimbotaura na Gibbs zviya zvekuti radio dzinomboburitswa panze vanhu vachi kwenya pasa apa zvinenge zvisina kumira mushi.
Mene kuti zvichaitika here asi nokuti zizi tunotizia kuti kuma shopping centers edu ba 4 days kana kuti week before Christmas zara vanhu but yezvezvi ukaenda panenge pasiri pa shopping center kuna zviri kuratidza kuti vanhu havana chavainacho.
Saka mune mhuri yakakura zvakadii?
muri muri yezine zandi china muri yangu yese yatukure ivari baadhi zone la zao yongori mimi na maelezo
ho saka hapana wakamboyo kumusha ili kuhulida
kutu kutuane chumu kira atina
saka pavana wenye hapana kwa ya ili kuhulida
wana yezi yezi kutu wana wana chotu kuhulida kani ndekarika shoma na kutu yu wakutu tamburo kutu wawari maata
saka chanita enya ya upfumi isina umira zakanaka
na umira zakanaka nisiki zaadi zina gadiri sesei ndi tuone kutiwa nwaswa nunga kutamita sesei tuo kama wakitauri hapa maredi wanunga kutawari watu nijanga mira zakanaka chukuti konde nisa utu zidai attention but isiki niyato za utu matagete ndoa hariko kuwa nwakatake kwa hivao noti ya yeto nebuti nizele zishipinda ezi wakarandi za utu zishipinda kwa mkata afrika zishipinde muna ngo pinda wachi hati zibeti kama mewani wati teleko ni mapraji wakanaka
Saka hongu zvinhu zvakaoma hazvo asi imimi chicha muchaita pa Christmas muchaurayawo huku here kana kuti kungogara henyu
hangu ndireka ndikirika kakati tinogona kupfuya ma road runner
okay
anochimbotombotsi wanze zvakanyanya saka ndo zvatinotoita izvozvo kuti tichatopa to road runner kuti asi kati chifaro kuti kana tashapa kadai tombonotenga uko mabrela anenge achipfuyiwa nevamwe road runner yedu
asi kama road runner ndo anenge ari health aya vamugaradi
vamwe vanotoada chaizvo maroad runner but ivovo kana tikwanisa kuvachengeta nokuti totombochengeta nosvika kuma
78
hey anenge akutokuti anotenda akutokuri ndikira akutokubhowa kuti urambe uchingodya road runner
aiwa asi ndo anokurudzirwa ayayo kuti mudye henyu
kurudzirwa anokurudzirwa kaachionimbochidawo chimwe chavo china
ichokwadi ichokwadi aiwa tinotenda zvikuru ko saka adzimai havasi padyo here kuti vataurewo vakwazise vamwe
avaripo
orit tipei titaure navo
mazadiko
aiwa tiripo kuri sei kwachiota
kwachiota kuri rit hako asi kwakaoma
kuri kunaya here mvura iriko here kuri kunaya okay saka mungade here kumhoresa vairi vatatu
vasauri kubhulawayo maipopopo zvikuru vavo nehanzvadzi dzangu Temba naGilbert natogara
aiwa tinoti
rora vangu vese
aiwa kana vakateerera tinofunga
ndafara nhasi kutaura mustudio 7
muudze baba kuti pese pamunenge vambofonawo munoti neniwo ndoda kutaura pane chirongwa chemadzimai chemusi wechitatu munokwanisa kufona ipapo
aiti
aiwa tinotenda zvikuru muve nekrismasi yakanaka tatenda zvikuru Gibbs that's the lovely Garrett family there in Marondera they are saying you know it's very difficult for them this year because of the economic problems but you know they are rearing you know the road runners those chickens so they are saying that they will slaughter one of those for Christmas but their wish you know is to try a different dish but unfortunately you know they cannot because things are not okay and they are saying they've heard the government saying it's because of targeted sanctions but they are saying no they don't think it's the issue of targeted sanctions and you also heard from and the wife there talking to us, saying she's very excited to be on air.
Very exciting indeed.
Indeed, yes. Gibbs.
So we had Simba on the line, but I'm told Simba's phone is actually cut. So let's play a bit of music and, you know, and be merry. It's time for Christmas, man. Yes, I think the music is coming anytime from now.
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle
Yini jonga kande miri ndiri studio 7 Washington DC NTT mwene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza
Some Christmas greetings there from Jonga and Chris. We'll give you more greetings from, you know, everyone here at Studio 7. Gibbs.
Yeah, hello, kati Chris Gande, hello, Jonga Kandumiri, but Christmas enhle, balqalele kona ngali kunapa liba khumbule phela. As time music mbijana sizwe ukuthi singathini ke sicela music producer wethu sebonile.
Christmas time is here.
Ikamalame ngo Gibbs Dube ngilifisela ikhisimusi enhle njalo lomnyaka omutsha olenjabulo.
Fun for all that children call their
Njani balaleli igama lami ngo Chris Gande ngilifisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle
Christmas time is here
Makadi vatereri be Studio 7 uyeje vanoti wona pa Facebook page leyo VOA Shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri kuno ku Voice of America ku Studio 7 mu Washington DC ndichiti muve nezororo rekhisimusi ne New Year rakanaka
snowflakes in the air
Jonga kande miri ndiri ku Studio 7 ku Washington DC NTT mwene zoro rakanaka rekhisimusi negoredza
Bana vaje vanga kuenda
Honguka tinoramba tichisimbisa kuti muve ne Christmas negoredza zvakanaka asi Gibbs chinowanzonetsa nguva inoyi inyaya yevanhu vanotyaira motokari vakadhakwa njodzi mugwagwa ningirikiri marodzi emuZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka hongu vanhu vanenge vachitaura mafanisi paWhatsApp apa ndakaona mwachitanzi message from Zimra musa drive makadhakwa nekuti nemapotos arikwaya munogona kuzorasa doro aiwa mafanisi iwayo haadiwe nekuti zvakakosha kuti kana munhu achinge adhakwa orara usa drive motikari usachikaire uye kana vanhu vachityairawo motikari vanofanira kusunga mabhande aya mabelts they should back up nekuti ukasadaro kazhinji pakaitika njodzi unofa nekudaro hatidi kuti tirasikirwe neupenyu pamazororo yaya nekuti ndopanowanzofa vanhu vakawanda nekudaro vanhu vanofanira kuti vange vagara vakangwarira mugwagwa umoregedza kufamba usiku nekuti dzimwe nguva tombonzwa nyaya dzekuti mombe madhongi zviri
murodwozopedzisirawo
kuti wodhuma mombe kana dhongi saka zvakakosha kuti vanhu vafambe kuchiri kuchena kana munhu waneta uchityaira paka motikari yako pari safe kusvika wakwanisa kutyaira zvakare Gibbs
ufaka kuhleke blessing lapha ke lingadakwa libe selichaira izimota vakiti kuyalimaza konoko so into enhle nje lingayenza kuphela ikuti nxa ungani subudlile tshayigula walitshayigula lakho lelotshwala phakathi thatha imota ufake endleleni celeni kwendlela khonale uzibhagele imota yakho ubesudumeka mbijana ungeze suqinileke sungake uqhubeka ke usiya lapho yakhona kodwa kwamanje sibili kungana abantu abanengi sibili zokuthiwa ke hayi mina ngichayela mnandi nxa sente ka nokuthi ka konkona akutsho lutho ukudakwa konkona ikho bulala abantu blessing so lingadakwa licheke konke okudakayo umuntu ufake eceleni so ke ikhumbule lenkomo phela namabhalabhala konke ke okusendleleni kunengi sibili ongakulimaza kodwa kwesinye isikhathi isikhathi esiningi umuntu nguyophambanisayo so ngani kunjalo futhi.
Of course, I have a message from Mr. Dan Moyo, the USA MDC chairperson, who says, Merry Christmas and a happy prosperous 2017 to my MDC USA family and to all the Party of Excellence members in general. A shout out there to Mr. Moyo in Virginia, greeting members of his party. Ongo ama wadiwa tirakunzwa kuti munenge muchite ipa zororo rekisimusi nezororo regoreja makasununguka kuti munge muchiti fonera namba dzenhare Gibbs ndozi kuti netsei nekudaro vanhu vakawanda vatadza kufona asi rambai muchiedza namba dzedu zvakare 001 202 619 and 2077 namba dzacho zvakare 001 202 619 2077
Gibbs. Yes, silomlazelo lapho vela ku forget Arsenal Dopa sakubona ke baba lapho kona kona ngapho ke forget Arsenal Dopa uti ke kithi kona ngapho Merry Christmas usiqalele ke sizakubona licebo lawe phela ukuthi ungaqalela umuntu kumele kube njalo so lawe sithi Merry Christmas kona ngapho lapho kona forget Arsenal Dopa ungadina lokusasa so ke ukhumbule ukuthi nxa usukona lapho okhona nxa unatha ke ungajayeli phela mfowethu nxa unganathi ke ayikho lokho lakho so ke sikufisela kodwa konke okuhle empilweni forget Arsenal Dopa sulobani khona
tinenge tinemwe muteereri I think ari ku South Africa kundiva makotwa makadi
ndiva majokotwa
majokotwa
yes Joseph majokotwa
okay vamajokotwa mukoma Jose parisei pajoni apa
Parinani zvako makadi weini?
Haisu tirinani zvemutowa kumwe wakaoma kumwe uri kumwe wakaoma kumwe munyoro ndozvineke zvakaita mutowa. Saka muri kupi chaizvo chaizvo kuJoburg? Muri kuJoburg muri kupi?
Yes yes ndiri muroad kubva kuNamibia ndikaenda kuCape Town netruck drive.
Oh muri papi chaipo chaipo saka?
Ndichangopfuura panonzi paSpringbok kuJoburg muroad yekuenda kuCape Town.
Oh, mrodi yekuenda kuCape Town. Saka zviri kufamba sei? Munenge muchirova rogonyeti renyiri paChristmas here kana kuti muchamboenda pazoro?
Rinenge richitosava Christmas ipapo rinotakura zvikafu kafu zvatosapuraya vanhu vezvikafu ava. Saka rinenge richitosa nepaChristmas nepaChristmas.
Mune muchitakura chikafu chakaita sei apa mani?
Tinotakura machicheni iye zvinenge takatakura mumagrepsi.
Saka chicken nemagrips zvinenge zvichibva kupi Namibia zvichienda kuSouth Africa no?
Mafish zvinodonda mafiriji.
Saka zvinenge zvichifamba sei apa zvamune muchiendesa kuSouth Africa ndezvipi zvamunobva nazvo kuNamibia ndezvipi?
Namibia tinowanzobva nefish nemagrips South Africa tinobva nenyama nema-ice cream anenge achienda kana kuNamibia nemikaka.
Saka bhizinesi riri kufamba aro?
Tiri kuita zvona.
Handiti ka aiwa zvinokudzwa. Saka pane vamukadiwo kumhoresa here hama neshamwari?
Ndinoda kumhoresawo mhuri yangu iri kuZimbabwe yete ana mai majokotwa nevana vese.
Kuana Sawira.
Halo.
Kuana Sawira wenyu.
Vana Sawira ndinovakwasho vari mumuroad imomo. Ya, ndinovakwasho chaizvo. Vave nezororo rakanaka paChristmas apa.
Makatumira here mai majokotwa zvinhu zveChristmas?
ZveChristmas zvakatoenda kudhara.
Handiti kayo.
Zvakatoenda kare, havatori sefa.
Aiwa tinotenda zvikuru vamajokotwa tichiti mungwarire kutyaira pamugwagwa apa mufambe zvakanaka nekuti tinoda kuti tinge tiine zvakare gore rinouya here. Tinotenda zvikuru.
Yes,
Mr. Majokotwa there is a truck driver. Drives from South Africa to Namibia. And of course, you'll be working, you know, nothing paid in that, because many in Zimbabwe are saying they are not employed.
Yes.
So he says he'll be working over these holidays, but he seems to be okay with it.
Yes, let's have a bit of music before we read some of the messages that we're getting right now. Let's have the music, and yes.
Mama suru uyo anotemba ondo mukashupana naye munosisana kwacheka makumbu Tina mukoma nochi mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombedzerana Padiki padika bina mborisi kwanzi Ashupana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Neka kubaka dika patone mborisi kwanzi Arovana nevangwe Aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maipa Kwa pinga machena Kuru chipeta muswe kuti Madiki vakuje Ukango narumu kwa maipa Kwa pinga machena Ngoromera abo anochova maoko aiwa mukoma chokwadi ya kusukuvasima Kariko vatete vakatonga tonga kasi vachichova karati ivava mukoma chokwadi ya kusukuvasima
Rikaiti mboyedza kuenda kune mwe mutereri Gibbs vanenge vanzi vasiroti makadi
makadi wa jonga kandimiri
ndimukoma blessing mukoma jonga vanenge varipo chitatu chega chega
oh naiga
zviri kufamba hazvo
kufamba zvo joni dza mwana wamai
muri kupi imi
Enini ndiri kubudiriro 5B muharare.
Oh, pabudaza apa pari sei?
Ah, pabudazi pari nani hapo asi dambudziko riripo ndekuti hatina mabasa.
Mabasa hakuna.
Hakuna takangogara kudai so mudzimba.
Asi maimboshanda kupi imi?
Ndaimboshanda hangu kambani inonzi Koko.
Oh, Koko muko.
Ehe.
Ichiri kushanda here koko mukana kuti yakatovhara zvachose.
No, ichiri kushanda hayo but yapindwa uno uri zvakare.
Hazvina kumira mushi.
Ya, hazvina kumira makaya.
Saka apa makurarama nei manje apa? Basi roti.
Apa zvazve kunonga nonga kudai zvingojoinda newaya kuti pamwe zvingangoita mazuva anotevera aya kudai zvinhu zvikafamba zvakanaka munyaya dzemavhoti
ndo zvamangoimba nazvo kuti pada pakauya zvimwe zvitsva zvinogona kuita zvinhu zvakanaka
ya totarira kudaro sekuti musiki ndiye anoziva kuti chiri kubva kupi tiri kuenda kupi
Hello, Vasiroti.
Ndatini. Ndikumbira kukwazisa mhuri yangu.
Taurai zvenyu, ndanana.
Ndine mwana komana anzwa neva. Anozouya kudai. Anotera shamiso. Anotera anenzwa antira rasboni ya Sairos.
Saka.
Amene mimi makadi ikoko. Makadi ikoko.
Kuri nani hako? Asi saka muri kuvarongera zvipi pa Christmas ya?
Mwana wa mai tangoti tikangodya sadza zvatovharana ipapa.
Hapana chekufarira.
Hapana chekufarira nekuti tikati tingafara hedu ndingakunyeperei kuti handina kana chinhu muumwe mangu.
Aiwa ndo. Taura henyu.
Hello. Ndandakanganwa mudzimai wangu ka mai antira anitwa Jane.
Mungakanganwa mudzimai here?
Nekuti neziva kana muhomo musina chinhu hauzonyatsa kufunga zvakanaka.
Aiwa ichokwadi. Asi vari padhuze here ivo?
No, vakatravhera vakaenda pagwero apo.
Okay, ndofunga vakateerera. Dai vangu vari padhuze tavativa mhoreso hama neshamwari.
Hamino pangangouya mwana handiari mudhuze mangu.
Ane makore mangani?
Ane 14 years.
Anonzi anui?
Ndiye achibona acho anoenzwa antira Cyrus.
Cyrus? Antsila Cyrus. Alright, ngauya ake.
Zvakanaka.
Okay. Hello.
Hello.
Zviri sei?
Muri raiti.
Aiwa, tiri nani. Uri kuita grade ani kana kuti form ani?
Form 2.
Uri kuita form 2? Okay, pane shamwari dzako here dzaunoda kumhoresa dzekuchikoro?
Dziripo.
Taura tinzwe.
Ndoda kumhoresa shamwari yangu inonzi Varaidzo Mhembire iri kusouth Africa. Neimwe inonzi Tandra Fore inogara kuwadzana 3.
Ndivavo chete?
Ndo chete vapera.
Aiwa, tinotenda zvikuru tichiti uye neChristmas yakanaka negoredzva.
Aiwa, ndokuzwa kana nemi uye neChristmas yakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Alright.
Thank you so much, Gibbs. You head there from.
Hello.
Tinotenda zvikuru.
Mundi ndoka riuka macheswa.
Oh, macheswa. Alright, tichakutsvagirai kuti tinokapfekera papi. Tozonzwa macheswa tikasaridza nhasi. Tinoedza kuridza musoemandi.
Naika. Zvakanaka maita basi.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Mune Christmas yakanakisa.
Aiwa, nemiwo.
Zvakanaka.
Tinotenda. Of course, that's the Strati family in Budiriro. Of course, like most Zimbabweans, the fact that they heard him saying that he's not employed and that is dampened his Christmas spirit and is hoping that you know the elections are coming in 2018. He hopes maybe a new government will be able to create employment because as it is, well, all is not well, Gibbs.
Yeah, all is not well in Zimbabwe. And I think we can have a bit of music again and let's roll it and get that kind of music. Let's have the music.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mamaya ipata munda shidaida
na tayamo tayamo
matani ukazunza mazabatira watora mari
oh my mama
oh tani anomira mira niwe apandi ani
damuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusauma moyo kunge njanji Aha, chali Tudamuga kunge njanji Inini handi jagoni Kusauma moyo kunge njanji Oh, 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 chali Uga sunza masuba tira watora mari
Oh, my you mama
Oh, 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 chali
Yeah
Ano mira mira newe ya panji ani
Aga Sikitikitai, napata mbacho na kiona Yeni ni osipitai, wakati kwako nafona Napenzi sisuruani, semeki chanwa taishona Dio chonde tafadhali, sineke mibai kanchoma Wakaja wa magari, na nyumba za kifari Wakalamba asali, kanyaja doro Wepaja mikidali, chipsi kachumbali Wanini sa ugali Si just your before
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kiyo
Stimu kira
Waka mwaka pesa kisa kiyo
Tumana pisa changi
Waka mwaka pesa kisa kiyo
Tendelera
Waka mwaka pesa kisa kiyo
iko zvino regati mboedze kuenda kune mwe mutereri vazhou vari kuBotswana uko makadi vazhou
Tofara mwana babangu makadiko
Hai su tiri kenge kesto kuBotswana muri kupi chaiko
Ah kuBotswana ndiri ku Tokweni
Tokweni tegupo
Kana tiri mugate sitaku yambuka tiri munzira nenda ku South Africa tine kuBotswana kwedi I location ye Tokweni
Ah okay aiwa Ta fara tango jera Gaberoni gani Francis Town jete and
Haberon
eh Haberon
yeah
okay you know the Haberon ndizvo
eh Haberon
okay aiwa ndataura pachikaranga saka
ndocho kwani
right zvakamira sei pa Christmas
pa Christmas andizvo mwana baba angu ndizvozvo Zizozo ziripo ndo zatino gaishira zatapuwa na ishendi zozo.
Hanzi na James Chimombe andira ambe zatapuwa na ishendi no gamchi.
Ya, awo nika hii eme ni muna shiwe di Kristu. Ndo chukwa di chaisha, zaka kwana, zaka daru.
Mm-hmm. Saka,
yeah.
Murukuru onga kuita zipi pa Christmas ha?
Che kutanga nduda kuti zangu, chaka kosa chaisha kuti zangu ndi u... kumbiro mukano wokungotaura chandiri kuda chachiri mwana mangu nechichichi ndiri kuda kukwazisa vashamarari vegabedzi ve pa studio 7 ana giti tungamiri ngomo ana blessing nevamwe kumeshena vashoma vabedzi ana jonga si vashamarari bedzi ava ve pa studio 7 ndichiti ha neniwo ndakadzidza chinhu chimwe chete ndo zvandiri kuda kuti nditaure izvozvo pamasevenzere enyu imimi madzikoma angu hama dzangu nesu matauriro enyu kwatiri isusu munozaka isusu vanhu tinombotaura dzimwe nguva nehasha uya ataura zvandisingati asi imimi rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu mani munoziva ndakakubva chivamba kuteerera chirongwa ndicho chibedi chandakwanisa wangu kungobata pamatauriro enyu matauriro enyu kuti rurimi rwenyu rwakaparwa naKristu chete chete izvozvo chechipiri ndoda kuti ndinokumbira munhu waKristu ndinokumbira mwana babangu mudzose nyaya iyaya yandakanzwa iri kutaurwa yekunzi masangano eapostori vanodaidai vanozvarira vana maiko rit vanororesa vanhu mumboidzosa pachirungwa ndimboitaura dai zvikakona kuti ndikwanise kukwana mukana wekuzotaura ya ndo zvandiri kuda angungotaura izvozvo mwana bangu
imi munopinda chechi yacho here
No, right. Ndikupindire munhu waMwari. Ini handipindi chechi. Ndave muna Kristu mwana wababangu. Masangano aya ndichimwe maonero angu. Ndichimwe chandaona chatiri kurasika nacho, tiri kuraswa nezvinhu zvingarasi. Ma doctrine edu vanhu. Ndosaka wanzwa kuti dene zvaigona Mwari vakabatsira mukamudzisa kuti taurai ndiani wakarodza mwana umwe munhu. Zviri kurwadza tati kuti inini ndazikanguruve iwo tadza kuenda kudenga iwo usina kudya nguruve ndiya mudzose nyaya ndingatorera vamwe nguva mwana wababangu. vangu ndinokumbira ndozvandada hangu izvozvo bedzi munhu waKristu.
Aiwa pane chimwe chirongwa chatinotaura nyaya dzakadai sochiitwa naJonga chinonzi kupenyu wedu. Saka tichataura naye kuti amboedza kukufonerai. Asi pane vamwe here vamuri kuda kumhoresa hama neshamwari? Kunze kwedu isu veStudio 7 tinofara neku tikwazisa kwamaita.
Hanu handina. Ndinoda ivava vangu ivava ndakwazisa ndovandura. Ai. Nai wa hizo zvakwana mwana babangu. Ndikasanganisa sanganisa kwaziso yangu nezvandiisa mukuvakwazisa ndenda toka haizvo zvimunhu waKristu zvakakwana mwana babangu.
Aiwa tinotenda.
Ndikana mumbeka kunorebwa inofamba. Ndikazoumba yangu ndobva ndanoenda nayo kumaketi ndichiita kukumira zvatosiyana. Ini vangu vandada nevanhu. That is my choice. Ndo favor yangu. That is my election.
Ai wati notenda zvikuru vazvo tichaedza kuti tikufonderei titaure nyaya dzamuri kusimudza idzi.
Urai mwana
wangu. Mwene Kisimusi yakanaka Mwari achikuchengetai.
Ichokwadi chicho muna shanda tenda mwana babangu.
Tinotenda zvikuru. That there is Mr. Joe in Botswana because he says you know to all studio 7 presenters and of course everyone those behind the scenes you are doing an excellent job. He says the news is also balanced. That's what he admires about the news.
Excellent.
And, of course, there's a story that he wants us to talk about. That is the issue of child marriages. I think we'll reach him and, you know, so that he can express his views. Gibbs.
Wonderful. I think we can have music once more. Blessing. Yeah, let's have the music. Bambanani ma Africa sibili yakutazwa kakhulu ukuthi libambane okuzwayo kuna ngapho lapha likhona yeloke Cooksman siyakubonga kakhulu ke Cooksman lapho khona kuna ngapho ngilemlayizelo lapho ke evela abantu abanengi blessing nzabala nje emthathu one of them ivela ku best piri best piri says Merry Christmas to my family and friends and all at Studio 7. Thank you so much for that best piri. And then I've got another message from Nyota Nicholas who writes some people are going to spend their Christmas at banks because of lack of money. So we hear you, Nicholas, there. Then I've got another message from Polite Kwakuba Maposa. Otikona, Merry Christmas, Basagazi. Nagubalan Delive Wonke, Abe Studio 7. Pilani Nkosi Mazimba, Sikipeni Mungameli Mkabe, 2018, Eskulgen, Sola Pukhtanga Nisilofaga, Lokuti Viswiso Sake Queen. Yes, I was a cool and up a polite Kwakuba Maposa, want to look Sasa, Latin Upper City Merry, Merry Christmas poet. So I think it's a single cool.
Onguka, Hama, Diva, Tiruku, Taura, Taka, Birra Kushka, Kuzvari, Kismusi, Nemuswe, Shondo, Tozo, and Azuku Goreja, Vanuajin Zimbabwe, Ma Kambananga Katova, Rabakumenda,
Yinking,
I'm a Zoro Gibbs.
Yeah, Yinking, I'm a cool. I
see Sekutora Kwatamboita, Vanumufanauti, Munge, Muchin, Guarila, Pam Gua, Paneguti, Dongua, Inuanzo, Itika, Jodzi, Boto.
Yeah.
Zvibagera.
Yeah, yeah.
Ah, taramba. Yeah,
ah, loko no. Kutai zvibagera no. Zvibagera ngokudala loko yazi. Mina labantu bezikholisele please. Badla inyama. Uyabona ngesikhathi seChristmas nxa kungabuya izethekele. Kule inkalathe equdile lana. Ndijonge ngesishona, right? Uyabona egumeni lapha nxa suligijimisa zwe.
Yeah.
Ijonge lena ngeni go. Uyabona? So lapha lithezi khona uhamba kubi ngena thangweni. You know? So kunjalo ke
bhuti. Yeah, tike china kuti vanhu vakugarawo bachi kukudzawo nekugochanya membudzi. Asi
zvibagera no.
Ah zvibagera tinenge taramba of course. Nah. Let's have some music gifts.
piri mai wo.
Banoli wena banoli yaso gitela kuvuse mlali ikolo phe yikana sithibilika lapha no blessing kodwa u blessing wale zokugitela ezishwa limxolele engibone lapha e studio kuzima abantu kade sehlwa lokuphamisa unyawo so I thought we energetic
ah nanchirwa borode
low energy baba low energy kaluza mi borode le
nanchirwa pansula
ayi pansula kubinguzu inguzu le banoli la khabela. Yes, so silo message lapha ke evela ku email that cheer chicks uti typing error sikwazi ukuthi ubu typeani ko lapho ke email da kodwa siyakwazi ukuthi busithini busithi happy christmas kube merry christmas lawo kona ngapho email da merry christmas sebo kakhulu. Yes, uwe mnumzana
hoguka hama wadiwa tinenge tichitandara tichiridzaridza manzi tichikurudzira kuti musa chikaire makadhakwa pazori rekisimusi iri. Tinenge tichikudai zvakare kuti mudzoke mugore rino yagibs.
Yes, chake enye ingoma yesibili lei ivhela kuiyasa. Yes, yes.
Yeah.
Let's have the music. Music manje manje. More music. More music.
Mange mama suru uyo anotemba ondo ukashupana naye munosisana kwacheka mapupu tine mukoma noti mama simbi uyo anotemba ondo ukadena inini kunotombezerana. Padiki padika pinambori si kwanzi ashupana ne vamwe aiwa mukoma mazuru zinoda kuwa ne kangu bakadika patole polisi kwanzi arova nane vangwe aiwa mukomba masuru tinoda kukwa kuda kuru chipeta muspe kuti badiki vakuje ukangodaro mukomba ipako wapinda machena Kuru chipeta muspe kuti Madiki vakuje Ukango daru mukoma ipapo wapinda machena Ngoromera havo vanochova maoko aiwa mukoma chokwadi yamuskuva siva
Kambo katsva kogibs kubva kuna Suleiman kanonzi Mamonya Suleiman Chimbetu akachata iwo mazuva apera tinoti makorokoto kuna Suleiman Chimbetu kuchata kwaakaita nasi se kutaura kwa
Christmas
tirikutaura nezve Christmas ne ma ne goredzva asi vakawanda vatirikutaura navo vari kuti zvino zvinenge zvisina kumira zvakanaka
inqabanqoze
zvakaita manyama amire nerongo
handi yabona kuva kudhala rokanisa sikweza blessing ekuseni nga kule sinkwa so bread tate ima slices ave ngu 7
8
bose faka nipakati ofaka
moisa mu Spanda.
Yeah, that's right. Pakati kwezvimwe zvangona.
Bata.
Mamalede. Bata, mamalede. Bata, mamalede. Bata, mamalede. Leso tlala pansi lapana.
Yeah.
Shaiti yako le nemhlophe nke. Yabona.
Nemkaka.
Yeah. Shaukoli zvukchaze konyawa zvakubona ngai. Katesi sokuhlupa mfowethu.
Maskati kune kwini rice.
I rice le nemhlophe nke.
Le chike.
Yeah. Ngawela pasi kuti dopelo kana kuti kufeona. Nasakula siqinile phe. Inhlabathi sasidla siginya. Kana lesi ungadli inhlabathi wena? Ah depends.
Mhm.
Yeah, kunjalo phe.
Okuka Gibbs I think tinenge taku swika kwa mvura ya cheka makumbo.
Now chicks sependwini. Email ta Chie Chicks we are kona lok. Merry Christmas to you Gibbs and Jonga and blessing. From Dutchland, eh? DUTS Dutchland, right? Where is that?
I don't know where that is. That
yeah, that's German. It looks Germanish, yeah. DEU, well, yeah, maybe German there. Thank you so much, Imelda Chiegs. Wish you a Merry Christmas as well, wherever you are there. We guess you are in Germany, so me and Blessing are not quite sure. You can actually tell us exactly where you are, but we think she's in Germany.
It must be
something like that.
Germany,
yes.
Of course, we've come to the end of our program. We want to thank our viewers, our callers, and of course, our team behind the scenes, our engineers and producers. And from here at Studio 7, we want to say to you, Merry Christmas, and of course, a Happy New Year. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, Merry Christmas and a prosperous 2017. Good night, Zimbabwe.